good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, January the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're talking about the opening of schools in Zimbabwe, with many parents saying they are struggling to pay school fees in full as the country's economy continues to spiral downwards. Some teachers also boycotted classes today, demanding that government should increase their pay and salaries. Teachers are also parents who are struggling to raise fees for their school-going children. So this is what we are going to be talking about today. Nasi pachirongwa chedu tirikutarisa isu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro panguva iyo vabereki vakawanda vari kuti vari kutarisana nedambudziko rekukwira kwemari dzechikoro dziri kudiwa kuti vana vaende kuchikoro sezvo upfumi hwenyika huri kuramba huri kuenda kumawere. So that's what we'll be looking at today. Varairidzi vaberekiwo vari kuchemawo nekuoma kwaita zvino munyaya dzehupfumi. Some education rights groups are, however, saying the situation at some schools is dire as some teachers fail to return to school, as they are also victims of the harsh economic environment in the countries. Others are accusing the government of making false promises of free education this election year, a program that has not yet been rolled out. And to discuss this issue, we are now joined by our guests who we have on the line right now, Evanice Munda of the Female Trust Network Zimbabwe, while we're waiting for Obed Masaraure, the president of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Welcome to Live Talk, Muzvare Munando.
Thank you very much. How are you, Marvelous? How are you, everyone? You are listening.
Aiwa isi kuno tiri wadi. Totanga nekukuvunza ikuti tirikuona kuti zvikoro zvavhurwa nhasi munyika. Imi munoshanda nevana vari kuenda kuzvikoro zvakamira sei pari zvino?
Zvikoro zvatanga kuvhurwa nhasi muHarare kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi mahigh schools mamwe ari kunzvimbo inogona kunge dzine dutu rine mhepo nemvura yakawandisa zvanga zvisati zvavhurwa, kazhinji vari kumabhodhin. Saka asi vatanga kuenda nhasi ava ndevo kumapuraimari nezvimwewo zvikoro zvakasarudzika, vamwe vatanga kuenda. Asi nhasi ndaita rombo rakanaka, ndati ndichiendesawo mwana kuchikoro ndikachionana nematicha pachikoro paanodzidza ipapo, ndaichitovaseka ndichiti makorokoti mambotaerera nyuzi here nhasi? Zvanzizvo nenyuzi, hurumende iri kuindisa kuti pane chirongwa chayaparura kutanga kupera kwemuzvino kuti vari kutarisa kuti vadzidzisi makwalifikeshen vadzidzisi akamira sei, nekuti munhu agara pabasa zvakadii, vanenge vachiwana mikoho yakasiyana. Maticha aya afa nekuseza achiti muri kufungidzira kuti pane mari zhinji here apa, inyaya yekungoti tiri yekumabasa sezvo zvikoro zvavhurwa. Zvozvainowanzoita hurumende inowanzoporomisa vanhu zvakanaka kana kuti zvakaringana, zvikoro zvavhurwa kungoda kuti tisaramwe mabasa. Asi mutaura kuti chirongwa ichochi chiri kuparurwa ichi hachina musiyano kuti munhu akapinda basa nezuro kana kuti agara pabasa. Saka inyaya yekungoti vana vaende kuchikoro. Asi vana vatava tichiona vachienda kuchikoro vabereki vazhinji, iniwo semubereki haipini nyaya iri kunyaya kutisungurudza, inyaya yemasivi, nyaya dzemachikuti dzakangoparurwa tekubva mudenda guru chaizvo recovid-19 mazonasi, yakaita kuti hupfumi hwenyika hubva hwanyanya kudzikira pasi. Asi ndiri kuona sekuti hurumende yedu haisi kutarisa izvozvo, kuti takambenge takabatwa nenyaya nirenda recovid-19, saka hupfuma husati hwanyatse kusimuka, asi masizi ari kuramba achinge achikwidzwa. Zvinova izvo zviri kutadza kuti vadzidzi vawanike vachiwana kuti vawane kodzero rekuti vaende kuchikoro. Tinotarisa kumashure hurumende yakambodaiwa ichaita kuti vana vawane dzidzo iri pachena, chirongwa ichi hasati chatomboi, handina kana chikoro chandamboti ndasangana nacho kana kuti chikoro chatamboti tanzwa kuti chiri kunzi vana vadzidzi pachena. Zvinova zviri kusungurudza vabereki vanosanganisira ini pamwe chete panyaya dzekuoma kwezvinhu muZimbabwe nenyaya dzemascofi.
Maybe Ms. Munando, if you can just go into English and just tell us, what are you seeing on the ground? Schools open today, and you know, we've had a lot of people, especially parents, complaining about the cost of sending children to school. But tell us, what are you seeing on the ground?
Yeah, what is happening on the ground is very disturbing, marvelous, because considering that the majority of people in Zimbabwe are informal traders, that means that the source of income is from informal trading, where we are not, all of us, we are not getting what we are required for the daily survival. So in terms of the exorbitant fees that are being paid, just as the income that a household is getting per day in terms of formal trading.
Ms. Mulando, if I can just hold your thought right there, I have a live caller from Zimbabwe, so I wanted to take them quickly before the phone drops. Hello, caller, Bariku Zimbabwe, Magadi. Imi mune vana vari kuenda kuchikoro here kana hama dziri kuenda kuchikoro? Zvii zvamatarisana nazvo semubereki?
Ini ndine vana ari kufana kuti achinyora grade 7 saka tangozvinzwa kuti taipamboreja kuwane mabreakdown akafanana nezvaimboita kumashure uko ecovid vati vati kuitira kuti vana vasavhiringika zvakanyanya nekuti panguva iyaya yaive necovid neimwe vana vakavhiringisika zvakanyanya zvisina pii saka taingoshuvawo kuti dai izvozvo zvambonira vana vambodzidzawo zviri nani pane zvataitisa kumashure.
Dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii? Ndaapi mazwi amungada kuti vanzwe?
Taingoda kuti inini mafungiro angu ndaisida kuti taingopreventa sezvataingoita kumashure kuitira kuti vana vavande vachidzidza kuta zvozvoti tinombozoitwa malockdowns wati wati.
Aiwa mashoko makuku, tinokutendai amai memory mamoyo vari kutaura kuti vane mwana wavo ari mugrade 7 muve nezuva rakanaka. Thank you so much. Ms. Munando, you can carry on. You were just explaining to us what you saw, and also you can comment on what you heard our caller there saying about, you know, her grade 7 child.
Okay, many people that I've met today, including the teachers who are also parents like me, they were complaining about the school fees, especially the uptick of the teachers. I will not speak much on that, but just to say the fees that are being charged by most of schools in Zimbabwe are far beyond the parents. And the government is not considering that the country has been robbed by the COVID-19. And our economy, you know, declined in all facets of life, especially when you talk about informal trading. People were not trading informally, they were not selling their wealth, and there was like some disturbances that were going on, globally. So, but they are not considering that we are still in that process where we are still trying to find our feet, so that we'll be able to sustain ourselves, especially as families, and also be able to pay fees for our children. But it's something that is not, taken very seriously, being considered to pay. Before we even talk about the school fees, are we thinking about even the quality of the education that we are going to get? And do we really think in terms of remuneration of the teachers, the resources that they require in able to deliver in education? And in terms of our kids going to school, do we have the adequate resources, like the transport? Do we have the different, facilities that are required by the learners. So it's something that is welcome because it seems that we are still going back as we are, you know, so it's progressing. So this year we are going to have elections, and it's something that should be put on the agenda to say, what are we going to do with education? Because, you know, if I reflect that, Zimbabwe was on the top list of delivering quality education, but I think the government is not paying close attention. So it is really trying in terms of putting, you know, favorable policies in place where they are saying inclusive education, but the affordability of it is not being met because it's far beyond the reach of, you know, many. And even the mushrooming of the colleges and even the private schools is also promoting the elitist mentality where those who are rich and who can afford those, you know, private colleges, they can refer their students or their learners to. But with the government schools that are there, mm-hmm. I think, you know what, we are not really getting what we really want in terms of also the new curriculum. We talk about the color. You know, the government introduced the color system.
Explain a little bit about that. What is the color system?
So the color system is about the same. You know, it's like in each and every subject, mm-hmm. students or learners are required to research on specific issues. For example, if you're talking about community development, mm-hmm. what are the community development issues? They can be categorized according to subjects. Even in math, they can also do colors. So it's like, for example, my kids are requiring about 50 black files, right? Mm-hmm. For each subject, he's doing 10 subjects. So it's 5 for each subject, 10 subjects. So it's additional cost and it's an additional burden on the parents who is already, you know, far beyond reach of, you know, I mean, before below the poverty bottom line. So in terms of the capacity of the school or the learners to be able to respond to that requirement, something that is very heavy because, you know, the parents are now involved doing their research, and the colors, they are mainly subsidized in terms of the marks, because if you score 30%, it supports that the other remaining marks will also be, you know, made in the other theory. So we appreciate the concept. I really appreciate it, but the term that it is being introduced is not, you know, suitable. We are coming from COVID-19. We are still finding our feet. They should have allowed the relaxation and use the parents and the learners to cope up with the dynamics that are evolving in the country and in global affiliates. So that at least as we settle down and as our economy is also improving, we'll be able to respond adequately. So I feel they are rushing these systems and the concepts that they are introducing each and every time, which are fast-paced in the students and even the learners, they can't really know about it. So, yeah, I was talking about quality education. In that mm-hmm. sense now, how can we evaluate to say, are we delivering in the country when we are forcing a grade 5 or a grade 7, for example, to do research? When I grow up, I used to know that you can start doing research at university level. But now they're starting at a tender age. I feel they're overburdening. That's why the explanations, the teacher, they are now trying to subsidize their pockets by charging explanations and also discriminating learners from schools because of those who do not afford to pay explanations. They are discriminating. Mm-hmm. And the teachers can't do anything about it because it's their way of survival. Hence, they are the parents as well.
Mataura imi kuti tombo mirai papo mataura kuti maona mamwe varairidzi vanga vari kuzvikoro kwamaendesa mwana vanga vari kuti chii varairidzi vachitarisawo ivo yatingati iye raramo yavo uyezve vari kuona remangwana rakamira sei
vari kuona remangwana risina kunyatsojeka nekuti pandaa ndichitaura navo panyaya dzekuti nhizi dzanhatu dzabuda dzichiti hurumende yakarura chirongwa chekuti maticha akubhadharwa maringe nemaqualifications avo maringe nekugara pabasa pavaita because vari kuti zvanga zvisiri fair kuti munhu apedza student teacher wera anditi apinda basa kubva atobhadharwa mari inoenderana nemunhu ane 40-50 years ari pabasa iri kugaiwa pane chirongwa chikana ndichitsana ngura chinonzipora hata kuzvaridza kuti vamwe ava vakakwalify vaka vari senior pamabasa vanopiwa homukoo uri pamusoro asi angu achiti aiwa hazvisi chirongwa chatiche kutanga ungoti chanaturudzwa chete mukutaurwa kwacho chirongwa chakagara tiinazvo kudhara ndoka makamboona mugore ra 2014-15 vachiya akadzaiwa vane kana zvekuti chende munoita madegree chende munoita zvakati kuitira kuti chii mukwanise kusimudzirwa pamukoho wenyu asi tinongoona kuti zvakafanana nemadegree kunyange vane madiploma vanga vangori mupenyu chete saka vanga vachiti izvi tiri kungoona sekungoti takungoda kutaura kuti sezvisatanga chikoro kumbotinyararidza kuti aiwa pane chirongwa chiri kuuya mazuva achifamba mwezi chifamba asi chinozonyatsoitika chine punduso chekuti tibatsire munhu wemudzidzisi akwanisewo kuendesa mwana kubhoarding zvakaita seni hachisi kuzviwanisa nekuti mudzidzisi ei akafanana nei ari kudzidzisa apa asi mwana vakamutenda kubhoarding inodiwa mazimariyo ari kuchajwa ma2000 chikoro chinochajwa 1.2 manition school imari yekuti imuno muzimbabwe mavelasi mari iyoyo iri kunetsa tikatarisa mamiriro akaita zvinhu iye zvinezvi tichibva mucovid-19 ndopatakaomerwa ipapo kuti pangadai panyatsokuongororwa kuti raiti patakutanga nyaya dzechikoro ndezvipi zvidha zvatingatema tikaisa panzvimbo kuitira kuti hurumende nevanhu vafambira nepamwe chete tisaita mumwe munhu anosara kumashure ii ndinoona sekuti hurumende haisida kusara pazvimodya zvekuti takatarisa ndikada kutarisa vision 2030 iri kutarisa kuti pane patinofanira kusvikawo asi haisi kutarisa zviri pagiraundi kuti zvakamira sei pane zvikwanisiro here tiri kukwanisa here senyika nemamiriro azvakaita zvinhu nekuti patinobatwa nedenda recovid-19 takagara zimbabwe tiri kumashure nechekare hatina kufanira nedzimwe nyika saka takabva tadzokerwa kumashure zvakanyanya apa takutanga zvirongwa zvinoremera nyika izvi kuremera nyika nekuti nyika yacho haina mari kuti ikwanise kuti dzidzo yacho maringe nezvavari kuda zvemakala nekubhadhara maticha acho akamaka makala nemaexams ndosaka muchiona even kunika kwakaita maexams eolevel hai vanhu vari desperate inyaya yekuda kutotsvaga mari mukaona kuti nyaya dzichangopera dzakadaro asi kuti zvinhu zvinosuwisa kuti nyika yedu inonzi mapepa anika asi ndinoona kuti pane the whole organization yekwanisa inoona nezvemaexamination so pepa tiri kunyatsoiswa zvinobata mitemo iripo corruption tine zvese muzimbabwe asi kuti zvichinyatsokuiswa panzvimbo ndonyaya inondirwadzawo ini semugari wemuzimbabwe kuti dai hurumende yedu yakwanisa kuona izvozvo kana tichitaura sesuwo semasangano kuti aiwa apa parema apa tingadai tafamba so nekuti basa redu ndekuita compliment hurumende tofamba nawo isu tiri pagiraundi titaudza kuti zvinhu zviri kufambika here kana kuti hazvisi kuitira kuti tifambe pamwe chete tive nepundiso inosimudzira nyika yedu yezimbabwe.
Thank you. Please stay on the line. We're hearing there from Evanice Munando, the director of the Female Trust Network Zimbabwe. So we'll continue with our program as we also want to hear from what the actual ministry had to say about the situation at schools today. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana mundoro vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro uye vanotarisira kuti pachapera vhiki vana vazhinji vanenge vakwanisa kuwana nzvimbo uye vave kutodzidza. Let's hear what Mr. Ndoro said to Studio 7 earlier on.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo uye isusu sebazi reprimary nesecondary education tirikunzwa kufara nekuti vana vauya kuzvikoro vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro uyewo varayiridzi vakawanda vauya kuzvikoro vachiratidza kuti vari kuda kuenderera mberi nekupamha dzidzo yemhando yepamusorosoro iri kupiwa vana vezimbabwe. Vabereki vamwe vanga vachingomhanyamhanyawo nhasi, vamwe vachigadzirira kuti vapedzise kubhadhara maschool fees, vamwe vatorawo tumayunifomu netumwewo tumapenzura netumabhiro twavanenge vachingotsvaga. Asi haati kutarisira kuti panopera vhiki rinoiri zvese zvinenge zvatsetseka, asi vana vatotanga kutodzidza, vatotanga kutoenderera mberi nedzidzo ravo. Hakuna zvatawana zvachiita kunge zviri kunyanya kunetsa. Takatarisira kuti gore rino richava gore rakanakisa chaizvo nekuti tiri kuona kuti varayiridzi vanesu sehurumende vari kuuya kuzvikoro uye vabereki vanesu vari kuuyawo futi vachibhadharawo tumari twavo kubatsirawo zvikoro zvine zviripo. parizvino tofarawo nekuti vana vacho ndo vari kutotirakidza kuti vari muchikoro imomo havasi kuda kuti vazofoira mavari kutoratidza kuti vari kuda kuti vapase kuti vakunde maresults akabuda last year nelast year part one nenyaya yecovid vakuratidza kuti aiwa tadzoka taakuda kunyatsokudzidza kuti tisimudzire nyika yedu yezimbabwe tatenda.
We were hearing there from the Minister of Education spokesman, Mr. Taungana Ndoro, explaining the government position on this issue. And now, please, let's take a break to hear more about VOA programming.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Thanks to our viewers and listeners. For now, we are going to be going back to our guests to just continue with our conversation while we wait for more callers, as you, our callers, are very valuable to us. Amai Mzware Munando, Pindai Shakare Mshirongwa, Manzwa Shangashuguta Urwa, Neurumende, Tanzwam Tauriri, Webazi, Re Kudziza, Varuta Ura Iwo Tijin, Shakamira Shakanaka Kushkuru. Imi munoti chii?
Aiwa, imi munoti kumira zvakanaka kwekuti vana vatanga kuenda kuchikoro hongu. Vana vaenda kuchikoro vadzidzisi varipo. Chikoro chatanga semazuva ose. Kunze kwezvisemo kana kuti zvipingaidzo. Ndambotaura kuti kune vekumaboarding school torione mwana ari kuboarding asati aenda kuchikoro. Kunyaya dzemvura yakataurwa iyi ndichatanga iyi iri kunayo yakadai sekuZimbabwe. Asi ndiri kuti zvakadaro tichiri muvhiki ndinotenda kuti yetu ministry vataura kuti tinenge tichiona kuti svondo rinenge richifamba sei tizoona kuti zvinhu zvakamira sei. Asi hazvibvisi chimiro chekuti vabereki nyaya dzemafizi vari kunetika nadzo nekuti iyoyo nyaya yenzvimbo kuti yavatotaura ndo imwe yacho yenzvimbo yanga ichineta kuti nzvimbo dziri kuwanikwa vana vakapasa havo zvakanaka magrade 7 kunyange havo takadzikira pazvibodzwa zvatinotarisira kana kuti tichitenda kuti anegore rapera. Asi nzvimbo dziri kushaikwa inyaya yekuti vanhu pavari kudzi vawana nzvimbo. Ndinoda kutenda sistimu yavakaita online iya yekuti munonyora online hapana kori hapana chii. Asi ndakaona vabereki vazhinji vachinge vaita zveonline zviya zvekuaplya nzvimbo vachiishaya zvakadaro kana kuti kunei vanenge vaiwana mari dzacho havasi kudzikwanisa. No chichemo chandawana kuvabereki vakawanda kuti mari chikoro zviriko hanhu zviri kuvhurwa zviri kudiwa mainifomu yacho mukatarisa mari dzemainifomu mukatarisa dzeschool fees dziri kuchajwa ma1 point ndikuti 1000 mazilasi ndakutaura kuti 1000 because chikoro chiri pati chandakaona kuti changa chiri nani chaite 500 still 500 yeyoka imari yakawandisa zvekuti titi mubereki anogona kuisimudza kubva panguva yandataura yanga yakaoma. Yeti tinotenda kuti matichatanga tichaona kuti chondo richafamba zvakamira sei vana vaenda kuchikoro veitatodzoka navo vanga vachitaura kuti matichanga ariko vachidzidzisa. Asi toda kutarisa mamiriro ezvinhu hatinogona kuzoti nemuono uri kumberi zvinhu zvingamira sei. Asii ndozvandasimbisa paya kuti dai zvinhu izvo zvikaonekwa kuti right zvatatanga tiri kufamba tichienda kupi tiri kufara nenyaya yekuti denda hakusisina recovid-19 matemo adzokera zvazviri vana vari kutanga chikoro zvazviri hatichari panzvimbo tichiwo semwoyo wangu semubereki kuti Who I am a teacher? There I just say, I am Barry Pabasa. What does that mean? That means you just teach me
something.
She is now a teacher. She is 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 a teacher.
Hello. Batei makadaro. Batei makadaro. 1 minute. Simbo tora kola mariku Zimbabwe. Tinsu kutu kutuka kwa muri. Halo kola makadi enyu.
Yipo mawa Simba enyu.
Ai wataka Simba. Tukuta ura nani muri kupi?
Marikara na Mpuma aja sifite. Kendri kukabi mwako fushlas.
Ai wati. Nofara kwa kadi kukadoma uko.
Kadema TV kwa ziru ingo bae mwako bank.
Ai wandi soso. Zuhisha matari sana ona aso nasi. Pasi vare kufuru kwa kwe shukoro kwa muru uko kadoma.
Ya wanawa kura kwa wapati hei penye wato wakati wame ipanye wato mafisi. Mwako tenga kumabiyo wa muskoro.
Mamuru kuona shaka mirasi.
Ya kongo tuwanawa hendo wa wapati. Lakini kacho, ikuno skoro kacho, tinda kusenge efeku dhera na asipo. Angu enda bata, wako wanda wakitwa.
Vari kutichi, tichiona kuti hurumende ya kanga ya ticha, tiva na waende kushikoro pache na hiru gore rino. Shuriku nzii kushikoro?
Dozi, no, leto tushamika uti hurumende kama ya kati wana wakitwa, kibati mshikoro manji. Anong aje tu maring kati, mari pamberi mwanda kumashuru. Sawa, na wako wanda wako chunga hende wabiri kwa wanda, mari chungu wanita kuwani.
Motipo mazgu ya mgada kuti urumende inzwe, dae wanga wakateri la parishi?
Dada ngoti kana wata wala mashoko, beto na mashoko wala findi kwa nito kwa adi. Ngoti jineje ngano, ngoto wana wata chunga, pati kwa kwa ground kwa wana wala chunga mchikoro.
Ai wati nukutenda icha izo mkoma justice utete varikukadoma. Thank you so much. While we're trying to reach our other callers, let's hear more about VOA programming in Shona. Regaiti nzwe shakare kuna mshare munando mamur kutawara ende raimberi nesha mamur kutawara
ndangari itaura naringe nye ya ino njima extra lesson za kana kiri chukoro ziya zinewe kuma bodzini kanengi wale madi eskola wanu wana mkani kutana wazwa pa chukoro paya kanenda kutimba wano tanganema ticha yae mamwari kutamika arukuda kuita basa o kutiwa wane cho wili ukwa nika kuita bicho zi asiku wana wanengi wakateza kutimba birikuru kutimba gara yuko kutua wala dize kana waruku kwanisa wasiriku waruku mizati waruku waruku kangani tukazi kurupani yae imari za wakano zubuda niye kuti awana mkana wakuti wazi wana matitae hindi awana mkana wakubuda kuti mchukoro muya kuti wanu wana kubasirwa kuti wakuti kudu indrikeza kuti matita anenga haripo mazuwa osu yae atakasa mila kungatijisa wana wari indingati wari incapacitated kena kita kuti indisa ure daka wamirira mkana wa mao nini kuti wano sila ere kuti pei ya waru kuwana haitu kikwani sila kuti wakani chokura rama nchiri wauti nema jizi kuro acho anu guna kujisila anu mataona kasa ziri kubisa divaneja mwana uya gara uya ati onge pinda kenda kubodi ari popasi nakana kumupa anu wana akasa wana tisa yeya ani ati juje kututu nini maria ndo kutu andu wa yukupana nini baka guna zoneka kaka jambu jike ili dae urimendi ya ongorora nino inda kutu zingu zikoro zendaka mbeta ura nazi natanga zikira jika kutu no iya wacha garia kwa sili kufura kwa teni ini mbonya to gara pati ni matisha kutu iyongu zini jaka mina mamira zaka ita asi yo mbujiti ili mbujiri kifakari ngati ngekura ema tiyese inya ya kutu so ita sei meza tina azu kukuta atina hakuna anazo
mbwaye dundoya jikanana tinukutenda. Thank you so much to our guests. Say have a nice Munando who's speaking to us from Harare, and that brings us to the end of our show. We'd like to also thank all those that called in and those that wrote in for us to call them. I'm marvelous Mtlanga Nyahuye in Washington saying hey, please tune in again tomorrow when we have the Youth Connection here on Studio 7. Have a very good night, Zimbabwe. We'll be right back.